Speaker check. DJ Rocky Boku by Makula. DJ Rocky Bhai, Fufu Bhai. Rocky Bhai, Fufu Bhai, Makula. Rocky Bhai, Topu Bhai, Makula.